vatatenda munarwo vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti vana vachange vave kufamba mitunhu mirefu kuti vasvike kuchikoro sezvo zambuko raishandiswa rakaparadzwa nemvura.
Iri dambudziko rawira munhu wese. Pekutangira chiapo ndopandinoziva. Tinotongochemawo nenyika nevanhu vese kuti tione kuti pane rubatsiro rwerungabatsiro vari tire kuti mumisha umu. Vanhu vasina misha pekugara pasipo. Dambudziko guru nderekuti toita sekuti tirige vakashayika. Chekutanga tofanira kukoshesa vanhu vakatisiya ndovanoda kuti titise tirige. Tozoona kuti zvekugadzira zvinogadzirwa zvigadzirwa. Ndozvingaita kuti tiende mberi sevanhu.
Matenda echikuti vanoti mabasa evakawanda akanganisika nekuti vemichovha vanenge vasisina choviri, ukuwo vemisika vanenge vasisina vanovatengera zvinhu zvavo.
Nhamo inhamo. Kana nhamo yadaiso, takutoda rutsigiro rwehurumende kuti rungatangire papi ruchiguma pasi. Uye semadzimambo tarasikirwa zvikuru, nharaunda yakazi vanhu vakafa nenzira iyoyi zvinoshupa sei. Saka ndizakuda kuti inini nani nani tiise pamwe chete toona kuti totangira pasi, vanhu ava vangaitwe sei kuti vachengeteke.
Ishe makumbi vekubhuyira vanoti hurumende inosungirwa kuona kuti vanhu vabatsirwa pachine nguva.
Vana vechikoro maECD aikura nehafu achienda kuchikoro. Saka izvozvo zvaakushandisa rodhi hombe. Rodhi hombe vane problem nekuti ndorine mahedhiekos. Saka taakutyirai upenyu hwevana vedu. Isipeshari kana kwechinaye kudai zvinonga zvaakutotyisa. Kana pakiriniki pari padhuze taikurumidza kuti kana munhu akarwara todii tobatsirika. Saka izvozvo izvi zvaakutotinetsa nenyaya yemvura iyoyi. Kana kumba kwangu inini kwakatoitawo disaster apo pakona apo. Handisi kuzombogadzikana pakona ipapapo. Pane zvokuti mukapaonawo munotoona kuti hapana mira mushi, panotode rubatsiro rukuru.
Mashoko aya atsinirwa naishe nerupiri rwekubhuyira zvakare avo vange vari kushanyira nzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamo emvura kuchimanimani.
Tokumbirawo zvehurumende, tatambudzika muno mwatikanganda mabhuriji akapere kuerera, tafawo nekutenderera vana kuchikora vari kutambudzika nekutenderera vasasaneka vaya vanobve kuretu vaya. Dai zvakasvikawo ka varitungamirirawo vemaonini vahurumendewo.
Mumwe mugari wenharaunda iyi vaisa Uzvimange vanoti vanoda kuti vabatsirwe nezvekudya zvekupfeka pekugara uye kuti vanhu vakashaya vavigwe zvine chiremera.
Zvingadiwa kuitwa nehurumende kukurumidza kugadzire mabhiriji kuti vanhu vaone kudarika uye chikafu chione kusvika nekuti tikarege rudaro vanhu vanofa nenzara. Hurumende inofanira kukasikire kuone zvekuita.
Mugari wekutanga ndakudunhu rechipinge vashuga sigauke vanoti vari kurwadzikana zvakanyanya nezvakaitika. Zvichakadai gurukota rinoona nezvekurima vaprince Shiri vaudza vatori venhau nhasi kuti uwandu hwevanhu vashaya nekuda kwemvura yemafashamo nedutu mupengo wasvika pamakumi mapfumbamwe nemasere. Mutungamiriri wenyika yeMasvono Mnangagwa avo vari maMutare pari zvino vari kutarisirwa kushanyira chimanimani nechipinge. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lwedha Moyo.